A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 11th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about a proposal by the heads of Christian denominations that elections be suspended for the next 7 years while a government of national unity takes over.
And to join this discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele and join in the conversation right now.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the proposal by a coalition of churches that says Zimbabwe's political parties must go on a 7-year sabbatical while the country heals.
And the proposal has attracted mixed reactions from both the opposition and the ruling party.
The opposition MDC has been somewhat measured in its response, with leader Nelson Chamisa saying they will study the proposal and issue a more detailed response in due course.
But other wings of the party, especially the Youth Assembly, has pointedly rejected the proposal outright, saying it will only help President Emmerson Mnangagwa's failing rule.
Those who support the move say it will bring sanity to the tanking economy while healing the polarized nation.
So join in the show right now and tell us what you think about the proposal by the church. Please note, as we said earlier on, that we are now live streaming. So go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 and join in the conversation right now.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo ngambe zulukandaba sedivana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhangela udaba olwethulwe ngumanyano wabezokholo abathi bona kumele ukhetho lungenziwa kuminyaka eyisikhombisa elandelayo. Ngaleso sikhathi kubusa ke uhulumende womanyano, uhulumende lo abathi uzaba usenza imicimbicimbi yokuzama ukuthi kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungayenziwa khetho. Kodwa ke lolu hlelo lukhanya solungamukelwanga ngabanye, abanye bathi luhlelo oluhle kakhulu. Yiko ke sifuna ukuzwa ukuthi lina lithini ngohlelo lolo. Marvelous.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai pano pa Live Talk nemuswechishanu kudai. Nasi muchirongwa tiri kutarisa isu danho riri kutorwa nevemachechi rekukurudzira kuti munyika musaitwe sarudzo kwemakore manomwe pachigadziriswa hwaro wekuti munyika muzoitwa sarudzo dzisingapikiswi. Takaona isu iro vhiki rino gungano remakereke richibuda iro richiti ndo zvaranga riri kuti zviitike munyika. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zvavari kutaura izvi. Tinoona vemapato akasiyana siyana veMDC vari kutaurawo pfungwa dzavo, asi ikoko kuMDC kune pfungwa dzakasiyana vechidikiwo vachitaurawo zvavari kuda. Mutungamiri webato iri reMDC vaNelson Chamisa vachiti vachambotarisa hwaro uhu vazovozouya vachitaurira veruzhinji kuti vanofungei nezvazvo. VeZANU PF kune rimwe divivo vari kuvaparizvino hatisi kunyatsozivawo kuti ivo vari kufunga chii nezviri kutaurwa izvi, asi veruzhinji vamwewo vari kushora vari kuti aiwa izvi zvikaitika zvinozokwanisa kuti zvitsigire hurumende yavamunangagwa, iyo pari zvino iri kutadza kugadzirisa nyaya dzehupfumi hwenyika. Asi mumwe wedu mutori wedu enau Blessing Zulu akaita iye hurukuro nezuro nedzimwe nyanzvi munyaya dzeizvozvi dzematongerwo enyika kuti vanzwe kuti vanhu vari kuonawo sei zviri kutaurwa izvi. Akataura iye nava Bernard Manyenyene nava Saungwe Mergaitinzwe kuti vaiti chii vachipikisana vachiti aiwa urongwa uyu hwakanaka vamanyenyeni vasaungwe mowa vachiti aiwa urongwa uyu dai hwambomirwa paitwe nyaya idzodzi dzesarudzo. Rigaitinzwe kuti vaiti chii.
Kutanga doti ngatigamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora kuti tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Ndinoona sevanhu wezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe, asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uyezve zvinozofamba sei. Ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain.
Ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambire ishoko iri todi vandudza tori twasanudza ngatisabatirira pa-7 years. Kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years ini ndaingoti ndizvowo 10 years ndo shoko randagona ndichimbotaura ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake ndoda kuti MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurero yamaita. Bari chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii. Havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei because kuti vemachechi vonamata vogara pasi ndinovaremekedza votaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections musingazotauri kuti toisa chii chavari kupropoza chii.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa nyanzvi dzichikwikwidzana tanzwa vasaungweme vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kunyatsonzwa kuti hwaro uyu hunozofamba sei mushure me-7 years dziri kutaurwa. Vamanyenyeniwo vachitaurawo nekwavo vachiti aiwa zvakanaka kuti izvi zvimboitika tione kuti pane chingabuda here. Chris.
Yes, sir. Marvelous. Sige saxoxa lo mkhulumeli wemkhakheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngodaba lonalolo ke sizwe amazwi akhe.
Singeke sitsho-ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo ngoba phela njengoba sitsho ugwalo lwabo kasikalukhangelisisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho i-constitution lento esifana nazenezo abanjengamagqwetha ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizwisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani. Ngibona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe befake inqola ngaphambi kwedwa.
Ye, lawo-ke ngamazwi wesikhulumeli semkhokheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ekhuluma-ke ngodaba olusegudwini lapho esixoxa khona lamhlanje ngalo udaba-ke olokubana ukhetho luke lumiswe lufakwe eceleni kukhokhele uhulumende womanyano okweminyaka eyi-7 kungela khetho yikwaba kutshoyo. Mavela.
Ndiri kunzwa Chris kuti panenge pane munyarikani wedu I think zvanzi pana Mukandla if you can perhaps take him.
Yes, welcome to the show, Mr. Mukandla.
Thank you. It's my pleasure to be with you.
Yes, Mr. Mukandla, can you give us your thoughts on what you make of this proposal? I know you are also a pastor. Maybe you have a different view. I don't know, but can we hear it?
Yes, thank you so much. Well, I'm talking in my personal and private capacity as a Zimbabwean citizen. Mm-hmm. Firstly, I don't think there should be too much hype about the 7 years, because to me the 7 years without elections is just a symbolic of a period that people need to cool off, so to speak, But what I think is important is to bring all the belligerents, protagonists, antagonists to a negotiating table to fix things that have gone wrong. And during that period, surely we need a new structure to be put in place when these main antagonists are cooling off somewhere. But not for the 7 years that people seem to be putting a lot of emphasis on. To me, it's not the period of 7 years, which I've just said. I think the theological, symbolic figure. What is important is to get a new structure in place to try and make right that which has gone wrong. That I'm an advocate, a disciple of this national transitional authority that is going to be mandated or tasked to look into all these problem areas, including those elections and the role of the security forces in governance, the partisanship in government, the rule of law, devolution of power, and so many other things. Of course, their foundation being the constitution of the land. I am for the idea that people must sit down, negotiate, come up with that structure which will implement the recommendations from that big endeavor that should be there. And this, to me, must be led by people who are not in any of these large parties for a certain period, definitely not for 7 years. 7 years would be just too long a period without elections. Elections are not the thing. What is important is the democracy, the institutions of the state, the kind of the rules and the regulations that should be followed, not the period per se.
Mm-hmm. Yes, marvelous. Mm-hmm. Those are Mr. Mkandla's thoughts.
What? Very interesting thoughts indeed. I think he's echoing what some of you know, the panelists that we had on Studio 7 were saying. Asi tiri kunzwa kuti tine muteereri ari parunhare gaitende kwavari. Hello, caller.
Hey, makadiko.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Eh, mutsara namukoma King, tiri kuno ku South Africa.
Taurai tinzwe mukoma King, muri kuona sei iri mugango iyi?
Indai nchungoona kuti machecha aya anenge akatorumiswa nezanu kuti vauya vanenge vachimbodya ufumi hunyika vachiba. Ndo mufungiro wangu inini wekuti chose chinoitwa chinenge chabvumwa nezanu hachimbofanika. Vanenge vaganzira yekuti maproper processes yekuti vabviswe kana kuti hapana chavanomboita chinonakira nyika.
Sei muri kudaro hanzvadzi?
Mati kudii?
Ndikuti sei muri kudaro, sei mafunga kudaro?
Takazoona kuti kana pana Mr. Morgan vasati vashayikwa vakapindwa mugovernment asi zvaakangoti shandei nguva shoma ndobva zvabva zvafa ndokufira futi ndozvatichita pano nhasi apa.
Saka imi dai maipiwa mukana wekuti mutauro kuti zvii zvingaitwe maiti chii?
Apa chiri kuitika muZimbabwe manje ndechekuti masoja ndo akapiwa, ndo ari kutonga nyika yeZimbabwe. Abvisa Mugabe ndo futi akaisa munanga, ndo futi ari kuti pakaita vanhu vakanodemonstrata vachida kuitawo marais awo vanotuma vachinorova vanhu nokuuraya, hani mazona. Tiri kuona futi apa muZimbabwe iyo zvino madokta ari pastrike, pane kuti zviri kuchemawo nemadokta zvigadziriswe vakutora masoja ndo apirizwa futi muzvipatara, hani muri kuona. Saka Zimbabwe iyo zvinozvi ine mbavha dziri kutonga dzisinei neupenyu hwevamwe vanhu varimo. Tikangoti izvozvi dai zvaitokwanisika vanhu vemuZimbabwe avo vanotsvaga kwaari kudiwa kune dzimwe nyika uko. Mona maticha ese kana akati strike vanoterwa muZimbabwe, hadiwi munyika iyoyo. Munodiwa masoja nemapurisa dovapa kusara muZimbabwe vagare imomo muvega, isusi tibvi tabvamo nokuti hatidiwi izvi.
Aiwa, mashoko makukutu tunokutenda ya nzwazi kunge manga muri pachirongwa chedu.
Toto tenda imi mwuropoda mchibazira resi kumbuizao kudiskasa maproblemu ari munyika. Kuti ku radio 2 ku Zimbabwe akudiskaswa izvozvo kuti gadzirise vanenge vachingoti zvakanaka zvakanaka
aiwa
zara izvi marete aya ari kuchinjwa nemari hazvikungoshuta
aiwa tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Chris, we're hearing there the caller is saying that he is not happy with the way things are going in the country. He says only soldiers are the ones that are really given first preference in Zimbabwe, and is actually advocating that maybe people should go and live somewhere else because they are not being respected. But tinale modi share kuti ini ndaida kutongovunzawo kuti ndiyo legacy yataka machira here ii kubvisa vamugabe kudai. Vakataura kuti ndiyo legacy yavanoda kuti kuristore. Vaidai vakashaya kana munhu one akamacha. So ndokutaura kuri kuita mukoma. Len Modishi, Cuthbert Maposa ari kuti muri sei vashamarari. Ndirimo zvangu ndiri kuno kuSandton, please ndifonerei ndibva vaisa namba dzavo. Willow Chinyama rutete mavhi 7 years adziite kuomesera vanhu. I think you have a caller.
Yes, sir. Marvelous. Silo nkululeko ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mfowethu, kunjani?
Hayi, siyaphila. Ungaphi komhlaba?
Ya, mina ngise South Africa ePort Elizabeth.
Okay. Ungasiphathisa usitshela ukuthi uthini ngodaba esilalo egudwini lamhlanje?
Udaba lanamhlanje konje sibheke ngani baba?
Sikhuluma ngalo mbono esiwuzwayo othiwa khona ngabe masonto abe heads of Christian denomination abathi bona ukhetho alufakwe eceleni kubuse uhulumende womanyano okweminyaka eyingu 7 kungela khetho elizweni abantu bekhumisana umlotha.
Ya yabona ke lelo mpela ngingathi kwe side lami kungaba liphuzu elise mpela, kodwa ke kuyabe sokudinga ukuthi uhulumene lokhona obusayo akwazi ukubambisana, akwazi ukuvumela yonke lento eyabe kuboniswana ngayo, because njengamanje ilizwe lifile, njengamanje sisendlelana kasithandi ukuba kabe siyasala kule ndawo esikuyo, but ngendlela yokuba isimo sibi asikwazi ukuba siyofika ekhaya.
Hayi, kwezwakala
ngendlela nami engibona ngayo mfowethu, I think kungaba liphuzu elihle mpela ukuba mhlawumbe kungenziwa into engcono vele, because ngoba sekumoshakele kuzama ukuthi nama kade kuliwa nama ngabe kuthi kade kunjani, but kuzama ukubanjiswana yonke uma ngabe kade kuliwa kuchithwe phansi yonke la nto kuliwa kokuliwa. Kuzama ukuthi mhlawumbe kubanjiswane kwenziwe into e-right ephumelelayo ezokwazi ukuthi kwakhe umnotho waseZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Yebo baba.
Okay. Yeah, marvelous. That's one of the people who seem to like the idea. He says it's a good thing because it will help the country heal.
Wow. Okay, regatins. Well, I think I'm spanning vamwe varipanari. Hello, caller.
Hello, maskera sei tete mavhe.
Tiri wadi tipewo pfungwa dzenyu tiri kutaura nani voice ndenda reziva sitaura izvenyu tinzwi.
Marivana. Manyoni chete chete.
Ah, taura itinzwe manyoni. Munoona sei zviri kutaurwa izvi neve makereke?
Ah, ve makereke ava munozva muno muZimbabwe musina makereke muno.
Sei madara.
Kutoona kuti itongori zanu PF iyo yasi makereke upenyu hwakongoda kuti vati dzvinyirire asi 5 years idzo dzadzite, because 7 adzite dzagara 5 dziri kutotirwadza tozoita 7 azviite.
Sei madaro manyoni?
Ha, tiri kudaro because munomuka ezvinozvi mukatarisa maminista ari munomu vari kuramba vachitenderera machurch every time vefunga kana muchitotarisa paZTV apa vari kugara vachienda mumachurch tikandonhau dzavari kuenda kunosimbisa machurch idzodzo tiri kuvaona zvedu paZTV apa.
Saka imi mune muchifunga kuti poitwa sei nekuti ivo vari kuti vanhu vaida kuti vambopodzwa maronda ezvakaitika pozowanikwa pachiitwa imwe sarudzo, imi masi muchifunga kuti poitwa sei?
isusu kana vaida kuti vatipodzeka panenge pasisina ZANU-PF. Because kana ZANU-PF iripo vedu hatikwanise ende hazvitomboporeka because zviri kutorwadza kana zvavari kutaura kuti tiende kumachisa hatichadi taneta kushandiswa neZANU-PF. Takanopinda mumachi tikazvimba makumbo kufamba kunobata kustate house chipemberera kuti hanzi amugabe vavabuda tisingazoti tiri kupemberera nhamo yatakutambura nayo nhasi. Kana iri ZANU-PF aiwa 7 years hadziite.
Aiwa mashoko makuku tu manyoni rambai muri makateerera pa radio nokuti tichamboedza kutsvaga ivo vema MDC nevana ZANU-PF tinyatsonzwa kuti zvine zvifamba sei. Muve nezuva rakanaka.
Nemiyo.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti pane caller ripo. Hello caller.
Hello Maradi.
Tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ehe, kwakadi kumhondorengezu.
Tatambura nhamo chita.
Aiwa isu tiri wadi, taurai tinzwe pfungwa dzenyu, mainzwa iri mugango iyi.
Ya, ndiri kuinzwa. Ndinoona sekuti zvanga zvakakoshera nyika kuti dai vanyatoburitsa kuti zvezvipi zvinofanira kuti zvinyatsoitika pa7 years dzacho. Choita chakanaka zvikuru kuti pave nekubatana nekutaurirana. Kozi ndiri kuona sekuti nyaya yemaelections muZimbabwe haisi kunyatsoburitsa chinhu.
Saka imi muri kubvumirana nevemakereke.
Ari?
Muri kubvumirana nechikumbiro chataurwa nemakereke ichi.
Ya, ndiri kuona sekuti zvinhu zvingabatsira kana zvikaitwa nemazvo. Sekuti chiri kudiwa muZimbabwe munei muri kudiwa kuti munyatsogadziriswa nyaya yemaelections. Maelections haasi kunyatsobuda zvakanaka muZimbabwe.
Aiwa mashoko makuku tu muve nezuva rakanaka vazhou. Bye-bye. Chris, different opinions right there. I had Manyoni first. She's saying no to the idea. She says no to the idea. It only supports the ruling party. She says if it's going to happen, it must. The ruling party should not be the ones that are ruling. And then comes in Mr. Zhou from Mondorongezi who's saying it's for the idea because he feels there's too much division in the country and people need to heal. And he's saying because elections are not being run properly, so it's better to have, you know, what the churches are proposing so that people can get back, you know, on their feet and the country comes together again. There is a bit more healing, he says.
Yes, marvelous. Before we go to Mr. Mkandla, I have a couple of messages here on Facebook. Clemence Mzola Dube says, I'm the first one today, Linjani Msagaz. I see a pila unjani when I do. Sibelo Martin Frank Samamo. Umartin usiphe inombolo yakhe siyazama ukuthi simfonele kodwa hayi inombolo kaingeni kahle. Sazi ukuthi kuhamba njani network siyabona. Bese siba loZamo Dube othi inkinga yabaholi beZimbabwe bathanda izikhundla too much abalandeli abalandaba labantu. Ye, ngumbono kaZamo Dube lo. Uvusumuzi Ndlovu uthi bathunywe yiZANU-PF. Lava, asazi ke Vusumuzi ukuthi bathunyiwe yini okweqiniso. Usikhumbuzo Mlalazi uthi Nkosana Moyo makes more sense than Chamisa. Asazi imbono yakho leyo. Sesibuyela kuwe Baba Mkandla.
Ndiri kunzwa kuti tina kola rikaitende kuna kola. Hello kola. Vanqube he say.
Hey, how are you?
I'm good, how are you?
I'm right, mama. I'm going to go to the house. Ukhetho luzoba khona after 7 years. Phezu kokubana abantu sebesokole kangaka, u7 years sengobuyaphi? Ingabe into epashe ephalamende kumbe ngumuntu ovuke elayo ngoba phela into zasekhaya zivuka zikhona kusasa umuntu engavuketi isinkwa $20 wonke umuntu uyathenga nge-$20 kusasa umuntu engavuketi inkomo yami $5,000 umuntu uyayithenga nge-$5,000 manje asazi ukuthi uma nje sebedlala ngengqondo zabantu bayayikhathalela ngoba ukhona omunye lapho emthethi kusifundela i-voice note yakhe ukuthi ama-politicians eZimbabwe they don't care about the ama civilians. Mm. That is a very, very good point. Even in Izolo, we see Nelson Chamisa SSBedlela just to go and check. Ukuthi kwenzakalani esibhedlela. But he's a politician. The next day, he's a pastor. The next day, he is a, what called, advocate. Uyazi ukuthi asazi ukuthi ezimbabwe sibambe nishiyeni. Can please someone somehow or all of us eZimbabwe come together as one okwacula umculi we-South Africa babethi ulazi dowati together as one. Maybe you can come with a better solution because uma sekunje sekunzima. Sinazo inhlaziyo zepolitiki ofara emabhuwe eminokuba nabo ojonathan moyo nakwanokuposta abako-exile ukuthi bethe bezesichazela ukuthi osedlala omunye ubandana ngoba i-7 years ivele sesihlupheke kangaka why futhi should they punish us for another 7 years as long we are suffering as from today yesterday we were talking about the doctors. People who sacrifice themselves, they maybe I'm a parent, they get them from Cuba or somewhere else outside the country. They came back to save their own country, their own citizens, but the government is still paying them peanuts. Again, they want to postpone the elections for another 7 years. Where are we living as a country? Is there anyone has an answer for that one thing? Where are we heading as a country?
Aye, siyakuzwa.
Sinayini konapho maybe omunye weqembu lombusazwe ongasiphendulela lo mbuzo ukuthi njengelizwe siyaphi uma sebethatha ama-elections elingamthola nje ekephendule uZulu wonke weZimbabwe. Kungabi ukuthi uphendulela ibandla le-MDC kumbe uphendulela ibandla le-ZANU-PF kumbe uphendulela ama-NGOs but ephendulele wonke uZulu weZimbabwe ukuthi uma singabe sithatha ama-elections for another 7 years bazama ukukhavani because we read early years before. Manje what are they trying to read again? Their own people, their own civilians. Who is suffering here?
Okay.
Because bona wonke ama-ministers esikhuluma ngawo ba-investile ngaphandle kwelizwe. Sikhuluma okaSikwere, oJonathan Moyo Zwelithini bazihlalele la eSouth Africa because they looted millions in Zimbabwe. Now they say they are in exile because of Mnangagwa's government. But babe siba nesikhathi sabo. Manje khathesi sebesithi kuya eZimbabwe what sebebazitshele ukuthi baqatshile nayo izanu le yathi senza izinto ethi we are targeting criminals around the president. Now
yeah, ncube siyayizwa imbono yakho, sibongile kakhulu. Inkinga yikuthi silabalaleli abanye ababambilela babafuna ukusipha imbono yabo. Sibongile kakhulu ngeyakho.
Yebo, uma ningasitholela mebhama abamaqembu amaphathi maybe yabo besiphendulele leyo mbuzo ngoba we can't wait for another 7 years guys, please.
Okay, hayi, sibongile kakhulu.
Siyabonga, siyabonga kakhulu.
Alright.
But abamaqembu abusayo abake besixazulele lolu daba.
Hayi, sibongile, sizwile.
Very passionate right there, but we have our other guest, Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa. Makadiva Jokora.
Makadiva, Tete Mavelas. Makadiva, Muria Zimbabwe, Yagatele.
Ai, what? Wadi Shedu. Vajokora, Murkuins, Wairimu, Dariro, Trukuns, Wabi Makereke, Varkuti, Opambo, It Kwanguva, Yakutivan, Wapodzi, Maronda, Asi, Baturenu, Re MDC, Ninga, Ruta, Rajakasi, and Asiana. Imiko Kunoko, America, Murkuona, see, Dano, Irikano, Kuru, Zero, Irkutor, Waneve, Makereke.
Isi tinongoona zvinoonekwa nevakuru vedu nekuti gwarara tinaro igwara rimwe chete saka hapana chatinoita tinosiyana nezvekutaurwa nevanhu vari kumusha asi kungoonawo kwedu sevanhu hanzi takachenjedza ndechakatanga tinoziva mabasa ezanu PF zvainoita kana yaiswa kumadziro inotanga kutsvaga tunyaya naya tunhu tunoita kuti ibude painenge iri ipapo takazviitwa gore ra2008 iko zvino izvi tatava kuita zvimwe chete izvozvo vari kuona kuti nyika vatadza vaikoniwa hanzi njuga dzarema kuzanu PF saka vava kutsvaga zvokuti vatize nazvo ndozviri kuitika ipapa asi isu seveMDC tiri kuzviona kuti zanu iri kutiisira dande mutande pamberi apa rekuti tinozongonamatira senhunzi saka hatisi kuita izvozvo isu tine gwara redu ratakataura gwara rereload ndo ratichateedzera iroro ndo ratichaita kusvika Zimbabwe yasununguka.
If you can just give us your thoughts in English before we take another person.
Yes, we know what ZANU PF does. They always come up with these tactics whenever they are cornered. Right now, ZANU PF is in a corner, and they've failed. They've failed to move the country forward. The people are still suffering. There's no money in the banks. The infrastructure hasn't been repaired. The jobs that they promised are not there. You know, nothing is working out for ZANU PF. So when they are like that, they always do that. They did that when they came up with the GNU, and now they're trying to come up with another form of GNU, with another way that will keep Mnangagwa in power. But it's not going to happen. We as MDC, we know where we are. We have our program, our policy, our document that is called Reload, and that is what we'll keep following. Maybe if you can give me a few minutes. We know we have to put pressure on the government, and we have been putting pressure on them, and this is the reason why they are doing what they are doing. And then when we put pressure on them, when we put pressure on the international organizations and regional organizations who also in turn put pressure on ZANU-PF, we'll go now to the negotiating table where we have a genuine dialogue that is underwritten by a neutral underwriter, not by a ZANU-PF sympathizer.
Mm-hmm.
And then after the negotiations, we have an NTA, a National Transitional Authority. During that time, we have reforms, proper electoral reforms, proper political and economic reforms. And then after that, we start fixing our country. And
mm-hmm.
that's what we are going to follow. We're not going to be sidetracked by all these things that they are going to come up with. We know this idea is coming from ZANU-PF, and we are not going to follow it. Thank you.
Please stay on the line now. We're also trying to get hold of ZANU-PF so we can hear their view. But Chris, over to you.
Yebo, Mnumzana Mkandla.
Yebo, Ndun.
Yes, sizwa kuthiwa usufuna ukusibalekela la.
Hayi, asikhulumeni.
Okay. Yeah, Mr. Mkandla, let me put this in English. You know, there are concerns that when we have a government of national unity, we might have problems like the allocation of ministries or, you know, the powers, like what happened in the previous GNU. What do you think, how do you think this can work out?
Well, I think I agree. If it's going to be a government of national unity, yes, we're likely to face the same problems that we had in the 2008 to 2013 period. But, however, I don't believe personally in any government of national unity. That's why I talked about the National Transitional Authority, like what some callers have said. Because the National Transitional Authority will be the authority to put in place certain measures on all aspects of governance for a limited period, not the 7 years that the changes are talking about. In my view, say 18 to 24 months those people must be will be drawn from all walks of life. They will not be really from the political parties. We may have the political parties represented also, but this should come from a big Indaba, and then people from various walks of life will be involved in the running of the affairs of the state, even if it's 6 months. And then thereafter, when what they would have done, if it goes to a referendum, for people to see what's going to come up, and underwritten by perhaps the AU and the United Nations, and have proper elections. This NTA cannot work as long as it is influenced or supervised by the current governing party that has failed dismally. Hence all these talks of dialogues and so forth. Because these fellows, the truth of the matter is that they failed completely and totally. And as we're trying to, some of us understand that the churches are saying there is no way out other than a dialogue. Even if we went to war, at the end of it all, you'll end up at some form of a round table or triangular table or whatever table. So the churches are saying, barring going to war, let's have this new idea, not really new, but this other way of trying to resolve the issue, not a government of national unity. That one, to me, is a non-starter. It will never work. Mm-hmm. It will be giving political oxygen to Zambia that have failed.
Mm.
It's trying to resuscitate them as a political party. We are saying, some of us, during this NTA, ZANU-PF should not be in the picture as having any influence during that period. They'll be sorting themselves out. We know they have their own internal struggles like any other organization. They'll be busy sorting out the G40s and the Lacostes, wherever they will be. Then the country will be run by this NTA for a limited period, yet their main task would be looking at all aspects of governance. Then thereafter, people go for an election. The one who would have won the election, supervised by perhaps the AU or United Nations, then will start afresh, so to speak, but not the government of national unity. Personally, I don't see any good coming out of anything that's like GNU. In Ndebele, we say, ubona kanye, ubona kabili. Once bitten, twice shy. Mm.
Oh, okay. Anyway, we'll discuss later. I wanted to ask you how you think this is possible before the end of President Emmerson Mnangagwa's tenure, because he still has a few years after being voted into power. But anyway, we'll discuss with as we go on. Marvelous.
I understand we have some callers that are waiting. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuktora Nani, we are Shemuru Kupi.
Magadi, Marvelous.
Atiriwadi, Magadi, Enyu.
Niba banko mkwasha ema zezuru.
Mkwasha ema zezuru makadiko.
Mazema ze nyawie.
Ayo andiripano mkwasha ema zezuru. But manje zima
hiri. Mkwasha zaganaga musimbe zaganaga umorese a Gandhi.
Awa Gandhi waripana. Taura iti nzwe fukwa zenyu.
Inzama vila sandina zakawanda kutawara. Ndiri out akuna network.
Alright, ingo iti gaga.
Niga isia Mnangagwa, isia Tanisa, isia ni, niga devanu, kanye pere na izuzu. Danwewa checha avo, amga waka tauranzi, kwa zarabana diapurusi, nyoga paka tenyo hapa. Akuna kwa mnoenda. Niga devanu mavelasi, mafamazi, agriculture ikure, itengese mombe, kwa na Australia kwa nani, kwa na China kwa nani, itengese, itengese, kanye pereza kunzi baka karamu zigaru. Kuti zigaru hizi. Zigaru sina nebasa rese. Miti chacha airu wa hondo. Asifanu wai kuta wa chija zese hizi. Kanye pere hizi.
Ayu watu. Nukutenda ya mkwasha wa mazizuru.
Atwana kuna mrungu wanu watema.
Tunukutenda icha
ishu. Kanye wanu mavelasi. Denki. Akupinda zogupinda zi. Kwa msiko nogora. ngemurutera chibage mari chibage padura
aiwa ndisos
bengu kasika iri mavhera zachise achisevenza pabengu nozachimwa mari kunze mavherazi machaisa mama muriva kubasa tinowa mari kuzimbabwe kuna mari taita kadzira mari yedu kadzira yezvino ndanzwa kuvadziwa amai vari kuko kwamutasa chinzi vatorwa nemhepo idzimba dzavo
ichokwadi
vasaitsioni vava vasati vagadzirira anything vanhu vemachechi varingoti chi yakutanga kuti 7 years zei Joshua Nkomo chafai undau wenyika akatadza kugara muzimbabwe achitambura daily and daily baba akasunungura nyika kukanzi unity unity yacho mavhera taibva kupi kupera kwevanhu vanhu vapera maticha manesi madokta maengineer vakapera Ankomo vakati chipinda tora 1980 akanzi mese hamusiri masoja uchaita kuzimbabwe national army
aiwa mukwasha ngomazezuru munotapira mukanwa mukwasha halo vankomo okay vankomo mukwasha ngomazezuru anotapira mukanwa tinotenda thank you so much regaiti itore vamwe mukwasha wedu wemazezuru chris he's got a sweet tongue vada kuramba vachitaura saka chimbotorawo kola iwewe chris
yes kola hello hello Ndlovu unjani? Hello Ndlovu.
I think his line is probably down.
Yeah, I think we have a problem with that line.
Maybe let's just take a few of what the people are saying on Facebook. There is Moses Banda. Moses Beta pano pa VOA Facebook page dar kuti I'm watching your live from Eastgate ku Johannesburg. Top fan yedu Sydney Maridza arikuti Mr. Joe hapana chinofamba pa 7 years idzodzo. Victor Samangura arikuti please call me Moses arikuti Zano PF iri kuda kushandisa vemakereke kuti paite delaying tactic. Ndokuona kwake George Chinopwa arikuti maswera sei kusisi mavi Zano ngaimbozorora yakoniwa. Victor Samangura kuti ha November akusvika pamwe nyika yedu yoda kuchinaka manje. Hanzi murikuti vasibanda handivo kugadzira zita ravo sezvavangavoda kuita hanzi generali. Jairos Mhlanga arikuti hapana hapana Cordelia Mteto arikuti people are tired vedu we. Frasier Nathan arikuti good evening fellow Zimbabweans all around the globe. Nice to hear you. And according to me, that decision of 7 years for no elections is totally not good. And where in the world can you find such a thing? Dr. Roko arikuita. Ameno Chris kana we neva nguva Dr. Naweish kantumbo enda kuna vadzokora. Oh, tukunzoti nava Jones Musara vezano PF vari ku Canada regaiti mbonzwa va Musara makadi yenyu
tiripo makadino
aiwa tiri wadi tirikuona takaona vemakereke vachibuda ivo vachitaura kuti varuda kuti pambowani kwapane ine 7 years pasina ma elections munyika kuti nyika imbowani kwa ichibatana nekutonhodza maronda munoona sei sezano PF
to be honest, at the moment, ZANPF is a party through the Center of Admin, Comrade Obed Mbof, has commented, saying that we had a constitution, and the constitution is very clear that elections must be held every 5 years. So until and unless the people themselves who wrote the constitution and endorsed it, yes, said otherwise, then we are obliged to follow the constitution.
Mumbotaura neshona kuti imi munoona sei sezano PF panyaya iyo iye kurudziro iri kupiwa neve makereke.
Okay. Yeah, ZANPF ibato rinoremekedza constitution yenyika. Constitution yenyika iripo yakanyorwa ne ZANPF ne MDC formations. Nguva iyoyo ye GNU pakune MDC yatungamirwa navamutambara ne MDC yatungamirwa navatsvangirai vakagara pasi vakadiscussa constitution ikanyorwa neCOPAC ikaenda kuvanhu veZimbabwe ichitaura izvokuti every 5 years panofanira kuitwa sarudzo vanhu veZimbabwe majority ikati yes ndo zvatinoda izvi saka tiri kutevedzera izvozvo majority yeZimbabwe haisati yataura kuti
chinjai nguva yokuita ma election. Saka kana vanhu vataura kuti 5 years zvatakambotaura zviya in 2013 takaona kuti hadziiti, takuda 7 years, then that will be another issue. But we have just come out of Tabamu election. Vanhu veZimbabwe vakataura kuti vamunangagwa ngavatungamire for 5 years. Saka kuti zvichinjwe hazvikwanise kuchinjwa nemachurch vanova ivo minority, nokuti democracy inoti utongi hweuzhinji ndo hunotevedzerwa. Saka machurch vane kodzero yekutaura, asi majority yenyika ndo inozoita final say yekuti ngati reduce matemu kana kuti ngati increase temu ya president. So far majority haisati yataura kuti tochinja here zvatakawirirana patakavhotera constitution iripo. Saka until majority yachinja, zviripo ndo zvekuti president ED vane temu yavo yavakahwina muna 2018, temu iyoyo inofanira kupera muna 2023. Saka zvinokwanisa kungochinjwa chete kana ruzhinji rweZimbabwe rwati aiwa hatichada zvekuti tirambe tichiita maelections every 5 years. Saka so far hatisati bachinja. Saka tinongomira nezvakataurwa neruzhinji zve5 years. Every 5 years toita maelection yekanzera, ayeparliament neyapuresident.
Ya, mombobata makadaro, vamusara tichadzoka kwamuri, Chris.
Yes, marvelous. Silo Ndlovu usependukile njalo. Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ulinjani baba?
Usiyaphila, ungaphi komhlaba?
Hayi, mina ngiseSouth Africa.
Oh, South Africa. Ngaphi kweSouth Africa?
ngiSouth Africa, iAlexandra.
Oh, iAlexandra. Awungasiphi imbono yakho?
Lapha umbono wami mina ulapha elokhunjeni, laba bamasonto laba kwamachurch.
Yeah.
Uyabona le nto baba Gandhi ayenzi. Ekuthumisheni ayenzi. Ngoba iZimbabwe ifuna igovernment ezakwazi ukuthi ezakwazi ukubisa ama-investors, ezakwazi ukuthi ivuse imisebenzi. Igovernment yomanyano ayineki kwazi ukwenza lokho. Ngoba izahlala izafana nale eyadlulayo ezikhone kathi ngekathwangirayo lo mgaqo. Yes, of course, yabuyithekisaphela ngama-US dollar. But imisebenzi nokuthi umkhono welizwe ephambili akuzange kwaba khona. Yini abantu siyashudeka. Yabona iphuma okuhambe selicela kumakhelwane ulibise ekhaya. Ayineke imisebenzi le nto. Kuyila kuma selilanda izasala sokhala futhi sokuzonda futhi kunxa sekuthathela ikhuba lakhe. So into ekhona lapho kufuneka i-government ezamela abantwana bezimbabwe ezavuselela umkhono weZimbabwe. Hayi lokhu kuthi 7 years kulekhe tibuka njinto engayindawo. Hayi akwenzi. Mina ngibona ngoba umbono hayi akwenzi kheni lapha angcono ukuzanye lica icebo nje ukuthi kutholakele kumele igovernment ezakwazi ukumela abantwana bezimbabwe nje kuphela.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu Ndlovu.
Hayi sikulungile ba.
Okay. That's Ndlovu there, and he's saying that it doesn't work. It doesn't feel like it's going to work at all, because he says an NG, a national government of unity, will provide short-term benefits. He says last time it showed that there were no jobs, although people managed to use US dollars and so forth.
Vajokora veMDC chimbopinda itinzwe mafungiro enyu pane zvamanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji apa. Uye chine zvataurwa navamusara.
Ini ndinongoramba ndakamira patakamira semusangano wedu kuti zviri kuitika izvi inhambe. Hapana chiri kuitika. Ndo mabasa eZANU PF. ZANU Emmerson Mnangagwa akapinda akada kuratidza vanhu kuti he is the leader of a new dispensation. Atazoona tese nyika yese maorganizations yese ana UN ana EU vose vazviona kuti Emmerson Mnangagwa asi munhu mutsva. Haungagadzire munhu mutsva pamunhu mudhara azviite. Saka akauya achiedza izvozvo kuita kuti aratidze kuti achinja. Zvakaramba kushanda. Akauya nePollard akaunganidza mazero yese akaunganidza azvisi kushanda. Iko zvinezvi auya nerimwe zano zvakare rekushandisa machechi. Umbowo hunotiratidza kuti pane ruoko rweZANU PF, the invisible hand kumashure uku. Unotakatarisa ukaona anonzi Dr. Shingi Munyeza. He is a senior advisor kuna Emmerson Mnangagwa. Ndiye mukuru mukuru zvakare weevangelical fellowship iri muZimbabwe ine vanhu vakawandisisa. Ari imo mukati imomo muri kutaurwa nezvemakore 7 uko uko ari kuadvisa Mnangagwa. Saka muda kwedzo here kundiudza kuti Mnangagwa haasi kuzviziva zviri kuitwa naDr. Singh Munyeza. Ndokunonzi kunyeperana, ndokunonzi kubata vanhu kumeso. Saka ndataura isu kuti isusu seve MDC tiri kuramba takamira panzvimbo, hatisi kudistrustwa nekutamba-tamba kwese kuri kuita Zanu PF. Tiri kuramba takatarisa pagwara redu ratakapiwa naPresident Nelson Chamisa, gwara rereload. Saka iko zvino tiri panguva yekuisa presa yekusandudzira Zanu PF, yekusandudzira SADC, yekusandudzira nyika pasi rose kuti rizvione kuti Emmerson Mnangagwa neZanu PF vari kukanganisa Zimbabwe, vakanganisa Zimbabwe, ndo vari kukonzeresa kutambura kwevana veZimbabwe.
Vamusara mopindura zviri kutaurwa navadzokora, tisatatora kola wedu.
Chekutanga ndinoti izvo mashoko ataura navadzokora anotaridza kuti MDC ibato risingaremekedze vanhu veZimbabwe. Nei ndadaro, chekutanga manzwa vachivimba zvikuru nemaonero ana European Union. Ivo vanoteerera nyika dzekumadokero zvadzinenge dzataura, ndo zvaanotevedzera izvozvo. Zanu PF inotevedzera zvataurwa neZimbabwe, nekuti Zimbabwe belongs to Zimbabweans, not to my Europeans. Vakauya vachida kupamba nyika, vana baba nana mai nemakomrades vakabatana, vakavarwisa, vakavadzingirira munyika yedu, vakaenda. MDC nekuti havana vimbo neZimbabwe, vanoda kuti nyika dzekumadokero dzive dzichitonga Zimbabwe vachishandisa MDC pamberi. Vanhu veZimbabwe vakazviramba ndokunge vakasarudza Zanu PF kubva 1980 kusvika patasvika panapa. Saka unongoona wega kuti MDC haikoshese zvido zveZimbabwe, nokuti vanokoshesa zvido zvenyika dzekumadokero. Number 2, vatiwo ED vakabatanidza mazero. Mazero kureva kuti nhengo dzePoland kuMDC havasi vanhu vane kodzero yekunzvikwa. MDC inotaura kuti tinoita zvedhemokirasi, asi dhemokirasi mutemo wayo ndeyekuti munoteerera zvido zvemunhu wese, vanga varuzhinji, vanga vashoma. Vanhu vari muPoland vanhu nezvizvarwa zveZimbabwe vane kodzero yekunzvikwa. MDC yakainvaitwa kuPoland vakaramba, nokuti havade kuti matambudziko anosangana neZimbabwe agadziriswe, nokuti ivo vanonakidzwa nokuona ruzhinji ruchishungurudzika. Ndosaka vakaenda kunyika dzekumadokero vakandopema masanctions vachida kuti ikonomi yeZimbabwe ikaparara. Vanofunga kuti vanhu veZimbabwe vachamukira hurumende, but zvose izvozvo zviri kudi zviri kurama. MDC tinongoziva kuti iparty inongotaura isina mavhii 11. Manzwa apa vakuti hanzi vamunyeza ndo vakanyengedza machechi ose kuti aungane, abva atiwo machechi aya achifambisa nyaya yeZanu PF kungofungidzira kusina mavhii 11. Just like pavakaenda kukoti paya vakatadza kupruva kuti vakabirwa, nekuti havana kumbobvira vabirwa. Ingori pati inongoita zvesuspicions and speculation zvisina evidence.
Zanu
PF machechi are an independent entity. Zanu PF is not a church, it's a political party. Machurch ari kuita zvaari kuita, hazvinei neZanu PF izvozvo. Thank you.
Timbobatai ipapo, toda kumbotora muteereri. Halo, kola.
Halo, mayadi.
Aiwa, tiriwadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naShuga, ndiri muSouth Africa.
Okay, makadi yenyu.
Aiwa, tiripo makadi wenyu. Ndine mashoko angu mashoma shoma, ndoda kunditaura, handina mashoko akawanda. Nhaurwa iripo ndeyekuti nyika yedu yaurayiwa nemasoja nemapurisa. Nekuti waMugabe pawakatora masoja vachimupuraya masoja nemapurisa, masoja vazhinji vacho masoja vana kunge vakaenda kuchikoro. Nemapurisa acho zvakare vazhinji vacho vana kunge vakaenda kuchikoro, vaingotora napachiukama zviya zviya. Saka vanhu ivavo ndo vari kuti vakatengerwa doro, akatumira wozoenda unopfure munhu foshuwa munhu ya anopfura, nokuda kuti akakurira kumusha, kumusha kwaakakurira anga achipfudza mombe, bvaangotorwa obva auya kuHarare. Haatombozivi kunyange kubed bridge haatombozivi munhu iwo. Saka munhu iyeye akangowana zvidiki diki zvaanowana, akatumiwa kuzenona uraya munhu fushwara kuti anouraya.
Ipapo regai timbobatai muromo kola, muri kuona sei nyaya iyi yemakore 7 ndoyatanga tiinayo mugango? Tozotaura yedu zvemasoja rimwe zuva, imbotaura irimo mugango iyi.
Aiwa, nhau vairipo vawanzvadzi ndeyekuti mutemo wedu isusu we5 years ndo watinoteerera kuti wamunangagwa wapinda pachigaro 5 years dzavo dzikakwana temo yavo yakwana ava votoenda kunozova papotoitwa maerection. Apa ivo vakuona kuti kuti wakaenda kumaerection vari kunyatsoziva kuti ndinokundiwa neNDC, hapana munhu wavachavafarira. Ndokusaka vakuda kuti vawedzere chi7 years tichipamberi.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Chris, we have a caller there who's saying his name is Sugar. He says he feels, you know, he was first of all explaining that the situation in the country has been made worse by the soldiers who were employed by former President Robert Mugabe, the late president, because they were not, you know, educated. So I then redirected him to say, no, but we're talking about the issue of what the churches are proposing. So he says he still feels, you know, people should stick to the constitution because he feels that the current government perhaps wants to have the second, you know, the 7 years to put in an extra 2 years to those that's, you know, the 5 years that's in the constitution.
Uh-huh. Yes, marvelous. We are fast running out of time, and we'll ask Babu Mkandla to sipe elokugcina sesalelwe imizuzu emlitshwana nje.
Ngiyabonga Kandelo, marvelous labalalelayo. Eqinisweni ukuthi ngibona ngathi sicine sibamba izinto eziningi lapha enkulumeni namhlanje. Mina bengithi sikhuluma ngokuthi lokho umbono wamabandla ukuthi kulungiswe ulutho oluzabambeka. Wenze ukuthi lize lizinze liqhubekele phambili, kodwa besithi ngakuthatha iminyaka eyisikhombisa. Ngimalona lelo elokuthi hayi vele iminyaka eyisikhombisa miningi kakhulu. Njalo kanti ingabe bayavuma laba bamabandla ezombusazi umbeka bavumi. Bona kayisiko kumqoka, umqoka ukuthi amabandla bazama ukuletha lawabo owabo umbono ukuthi kuyangathatha isikhathi esinganani ukubopha lokuthoba amanxeba la. Kodwa hayi isikhathi nxa iletha abasichambile iminyaka eyisikhombisa leyo miningi kakhulu. Kanti njalo nje vele iqiniso ukuthi abantwana beZimbabwe bazaba segehena kuze kulungise udaba lolu. Ukuthi siyathanda mbayathandi akukho lapha mbelaphaya. Iqiniso ukuthi abantu beZimbabwe bafuna ukwenyulwa, kwephulwa kulobu nzima abalabo. Njalo kubangelwa nguhulumende weZANU-PF onguye mina ngombono wami ongelazwelo. Ungananzeleli ukuthi abantu bayadubeka ukholisa nje ukubusa kuphela. Kakuhlalwe phansi, kuzahlalwa phansi ekugcineni. Ngobana into zokukhetha lolu, nxa ukhetho lokho lusabanjwe iZANU-PF, akula nto ezaphuma. Kakulungiswe kuvunywe bafake i-pressure baze babuye etafuleni kukhulunywe bake bameceleni labo. Ilizwe leli libanjwe ngabantu abazathatha isikhathana belungisa izinto. Siye ekhethweni oluzabambeka, oluzabe lule nto.
Ayi, sibongile kakhulu baba Mkandla, ube lobusuku obuhle.
Ah, Chris, you know, we don't have any extra time in this, you know, program that we have. So we'd like to thank Mr. Tawanda Jokora of the MDC USA and also Mr. Jones Musara of the ZANU-PF Canada who were here as our guests. And also I think we can thank... Mr. Mkandla?
Yes, Mr. Tandeko Zinti Mkandla. He is an independent commentator, although he, of course, hobnobs with MDC. But in this case, I'm pretty sure he was representing his own views.
So, you know, to all those that were live streaming with us, we really thank you. And all those on all our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, would like to say have a pleasant weekend. And join us again next week on Monday, where we'll continue to speak about the issues that are facing the people in Zimbabwe. Have a lovely weekend. I'm Marvelous Mhlanganya Huye here in Washington.
Yes, like Marvelous said, we had in the show Tandeko Zinti Mkandla, an independent commentator. We also had Mr. Tawanda Jokora of the MDC here in the United States, and Mr. Jones Musara of ZANU-PF in Canada. Yes, they helped us discuss the issue of the 7 years that has been proposed by churches in Zimbabwe. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again, same time, same station, same frequencies. Good night.
Have a very good weekend. Bye-bye.